so jaimimi urimsa jawe hondo urimsa jaiwe.
Vataura pamusangano wavaita nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe nhasi masikati vatsvangirai vati vamugabe vanofanira kusiya basa nechimbi chimbi sezvo upfumi hwenyika hwagwadama vachita hapasisina tarisiro yekuti hurumende yezanu PF ichakwanisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vatsvangirai vati vari mubato iri vari kupedzera nguva yavo mumakakatanwa ekuti achatora matomho kubva kuna vamugabe ndiani.
But I want to say to people of Zimbabwe, including my students, the time for Mugabe to retire and to have a dignified retirement is now. Anditika, let him have a dignified exit. Let him have a dignified retirement. Tozo pota oti chino vunza. So anatu wangi kutu. Naya mdara apa maipa fambisa zeya. Anditi maona maishi. Zunu zino sira anwa. It's just sira wavamwe. And hopefully it's you the leaders of tomorrow. Ndirukuta kuti ndidai o. Nditi. Ina apana chingwe chatijati.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakurudzirawo vadzidzi kuti vabatane nebato ravo mukuratidzira kwariri kuronga kuita nemusi wechina vachiti kuvadzidzi hapana inofurira ivete. Vati vadzidzi vanofanira kusunga dzisimbe kuti varwire nyaya dziri kuvanetsa.
The same applies the question of rights of students and rights of any citizen in any country. Freedom is not going to be given on a silver platter. Vanamutambara vaizvizvezvi. Vanachikwechi vaizvizvezvi. Kuti pa university pazoita ungovernable. It was because students had taken a stand and drew the line in the sand. Kuti unless we, as the youth of this country, are able to fight for the future of our nation, our future is bleak. Hey, tinogona kuti munoti vatsvangirai. Tipeo solution to all these problems. I have no solution. I'm not the government. The reality is that unless you have a government you deserve, which responds to your needs, and which defines priority among students as the future generation of this country, then there's nothing the opposition can do. But take solace that Isusu, nevamwe ma democratic fighters, we have been fighting so that our country can restore again the dignity of Zimbabweans.
Mutungamiriri wesangano revadzidzi paUniversity of Zimbabwe vatonderai dombo vaudza vatsvangirai kuti vadzidzi vazhinji vava kusiyira chikoro panzira nepamusana pekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu. Vadombo vati vamwe vadzidzisikana vave kuita zvechipfambi kuti vawane raramo nepamusana pekuhomerwa kwavari kuitwa neupenyu.
The economy yedu yenyika haisi kufamba zvakanaka. Votarisa kuti vabereki vanenge vachida kuti vabhadhare mafees, matuition, and tava nenhamba yakakura yamastudents ari kudefer, like kusiya zvidzidzo nekuti zvo ndovatadza vakundikana kubhadhara. Ende uchiona nhau yeekonomi yenyika iri kuita kuti vamwe vabereki vakurasikirwa nemabasa, havachakwanisa kutoramba vachibhadhara.
Vatsvangirai vanga vachifamba nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Monzora pamwe neutungamiriri weboka revechidiki mubato ravo vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi rezinasu vaLove Moch Noputsa avo vanove zvakare munyori muboka revechidiki muMDCT vaudza musangano uyu kuti yave nguva yekuti vadzidzi vashande pamwe chete.
Because imimi is a students, you are citizens, you are students fine, but you are citizens first. So whatever is happening munyika affects each and everyone here. The economy ikadona munyika, the student ndiye anonyanya kusafa. Mabasa akashaikwa munyika, the graduate achipedza chikoro ndiye anosafa. Vanhu vakanzi vanorambidzwa kunge vachiexercise ma freedoms avo. You suffer as citizens first, most suffer as students. So it's very important kuti as you go through your education, but you also take time to speak to issues of national interest that affect the country.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiriri weboka revechidiki mubato iri vaHappy Mochidziva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Saja mustutendiwe uri musaja wehondo.
Ahoi mayuba ahoi.
Ahoi.
Ahoi mayusa ahoi.
Ehe, no spirit yatinongoda kuti zvinge zvichidaro.